Hii chokwadi jonga, mumwe wedu, Comrade Bishai Muchauraya, vadzoka kuna vamwe, vadzoka kumusha. Ndinoda kutaura kudaro kuti zvakaitika pamuchini panapa yapfuura iyi, kwakune musangano wakati nawo webato redu kuChipinge. Vakabuda pachena vachitaura neutungamiriri webato weManikaland Province, vana Honorable David Chinini, vanova ndivo chairman vedu vokuManikaland Province. Zvikabuda pachena kuti mumwe wedu, munun'una wedu, comrade wedu Bishai adzoka kumusha. Saka ndinoda kuvatambira, ndakamirira bato guru ravanhu kutungamirirwa naDr. Morgan Richard Tsvangirai, bato reMDC. Bishai tinomuziva semukomana anoshanda zvine simba, zvino mutsindo. Tinoti kwandiri ndinoti munin'ina, Bishai, welcome back home. Wadzoka, dzoka uyamwe, wadzoka kumusha. Saka tinoda kutenda zvikuru, tichikurudzira vamwewo vangavambobuda mumusha. Baba Tsvangirai vane mwoyo murefu, vane inonzi big tent muchirungu. Munhu anoregerera, munhu asina chinya, munhu ane mwoyo wakanaka. Kana muchida kudzoka dzoka henyu, gonhi rakavhurwa, musuo wakavhurwa, tokudai mose.
Vateereri vangada kuziva kuti vamuchauraya vari kudzoka vachitangira papi mubato?
Chakanakira bato redu jonga, hatinyanyo kutaura nenyaya yezvinzvimbo. Tinotaura nenyaya yekuti bato rakasimba here kupfuura chinzvimbo chine munhu. Saka kana vadzoka kudai, zvinenge zvaakuutungamiri weprovhinsi yekuManikaland, zvichisanganisana nekuti ivo bhuranji ravadzoka nderipi, wadzi yavadzoka nderipi. Munoziva imi kuti vaimbova nhengo yeparamendi, vaimbova memba weparamendi. Saka tisingazivi kuti vachada kuti vapinde here mumastructure kwavaimbova kumakoni kana kuti voenda kuChipinge. Izvo zvinenge zvaurongwa hunogadziriswa nemastructures emusangano mudunhu reManikaland. Asi hazvina basa kuti munhu adzoka achida chinzvimbo. Aiwa, isu tinoti munhu adzoka mumwe wedu. Zvinzvimbo zvinhu zvinongozoitikawo zvazvo, tinongoti muchirungu handi icing on the cake. Zvinenge zvaakuvatungamiriri venharaunda kuti vaone kuti votanga vari pachinhano chipi, votangira mubhuranji here, votangira pawadhi here, votangira mudistrict here, vopinda muprovhinsi here. Isu chatakanakira tine dhemokirasi, hatidhikiteti kuna vachimini sachairman weprovhinsi navamwe vavo kuti vamuchauraya zvavadzoka chivapai chinzvimbo ichi kana kuti musavapa chinzvimbo ichi. Kwete, zvinzvimbo zvinopuwa navanhu.
Vanhu vakaitawo savamuchauraya vari kudzoka panguva iyo bato renyu riri kutarisirwa kuumba mibatanidzwa nemamwe mapato. Zvine zvazvinowo kusimudzira here kana kuti yatingati kubhusta?
Ndinoona sekuti zvinhu zvakanaka nokuti isu takagara tiri bato guru, bato ravanhu. Mukaona vamuchauraya nevamwe vedu vataimbova navo vari kudzoka vakawanda, zvakaita vana Comrade Paul Madzore navamwe vakadaro vari kudzoka, vanhu vagara vari vana vomusangano. Saka tikangoti vanhu vari kudzoka kumusha, mushona tinoti munhu ati hanzi dzoka uyamwe, hanzi kusina mai hakuendwi. Saka zvinotibatsira pakuti zvinotaridza kuti bato raakusimba zvarakanga rakaita kubva richivambwa muna 1999. Saka tichiti kwatiri tii tingoti vana havo kavanenge vambobuda. Zvinei uitika mumhuri? Kupokana kunoitika here and there, asi hazvirevi kuti kana vanhu mapokana matadza kutaurirana mumba, mava kuvengana, musha waputsika. Kwete, kudzoka kwemunhu kumusha ndomukachero mubhaibheri. Tinoona mwana akanga amborasika aenda, paakadzoka wakatourayirwa mombe nababa vake kunzi wauya mwana wangu wadzoka. Ndo zvatinoita kuMPC, tinotopembera kuti wadzoka kumusha.